A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 19th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mshanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about calls by some organizations for the government to investigate sexual abuse allegations leveled against Walter Makaya of PhD Ministries.
And to join our discussion right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 metermole frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. Go to www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com right now.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about sexual abuse allegations leveled against Prophet Walter Makaya.
Several women have actually claimed that they were sexually abused by Prophet Makaya, though some of them have backtracked, saying they were forced to make those claims.
This has attracted the attention of women's groups, including the Women's Coalition of Zimbabwe, which wants the government to set up a commission of inquiry into these allegations. Makaya says he is innocent.
Let's take a look at one of the meetings that was actually held by the Women's Coalition of Zimbabwe earlier on today and what they had to say about these claims and their call for a committee to be set up to investigate Prophet Walter Makaya.
With a mandate to end all forms of gender-based violence, to commission an inquiry on the sexual abuse allegations made against Walter Makaya of PhD Ministries. The allegations of sexual violence in circulation on social media and mainstream media in the past weeks have caused public alarm, resulting in a wave of anxiety, insecurities by women in church spaces, and speculations around contact of church leaders. Equally disturbing is the series of videos and images in circulation where the women who had initially reported violations are withdrawing their reports through the same platforms. This raises questions around credibility of allegations, public confusion, and backlash. Given the fact that Zimbabwean society is largely religious, it is of public interest that the allegations leveled against Ms. Makaya be taken with the urgency and seriousness it deserves. As the Makaya allegations have caused public interest and alarm among the women of Zimbabwe, the society at large, Women's Coalition of Zimbabwe therefore call the following: that the Zimbabwe Republic Police, Zimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Anti-Corruption Commission, and other relevant stakeholders to commission an inquiry into Ms.
We have there the Women's Coalition of Zimbabwe earlier on today holding a meeting to actually call for a committee to be set up to investigate these allegations. Let's take a look again at another video detailing what happened at that meeting.
I don't think we have taken long. Some of us, we have received complaints in the past. And most of the cases have taken a similar route. So we've had women coming to Mr. Sa, for example, and reporting. And the moment you want to then follow through the justice system, they become very hostile. And so it was a deliberate effort when we're trying to reach out to women to support them outside the public eye. And we had hoped that that would then at least get some cases that would go through. But it's regrettable that a lot of them ended up deciding to withdraw or to then turn out and say, in some cases, we then get feedback from relatives that they've been paid, they've been given money, or they've been sent out of the country. And so I think what the media needs to appreciate is that in cases like this, sometimes you want to take a multi-pronged approach. In some cases, you actually want to protect the identity of the victims. You also don't want to create a lot of storm so that they get confidence. But so far, it has proved fruitless.
That day was the Women's Coalition of Zimbabwe, which earlier on today actually met and were discussing the setting up of a committee to discuss the allegations leveled against Prophet Walter Magaya. They're actually calling on the government to set up that commission so that there can be an investigation forthwith.
Ye kunjalo ke zulukandaba siyabona ukuthi lamhla ke inhlanganiso zabo mama kumbe ngithi zabesifazana inhlanganiso le ibizwa ngokuthi Women's Coalition of Zimbabwe ibi khuluma sibili ngokwenzakala kumnumzana umprophet kumbe umprofita Walter Magaya ukuthi ke ulakho ukuthi angabe wadlengula abanye omama so ke bayacela ukuthi amapolisa akukhangele konoko njalo abanye bathi ngcono kufake lokuthi Commission of Inquiry kudingisiswe sibili ukuthi kambe kwahamba njani kuzobuya ke sisakhumbula ke upastor uRobert Martin Kumbula okwamanje ke sikhuluma ke usentilongweni wagwetshwa ukuthi ahlale entilongweni okweminyaka engamajumi amahlanu 50 years setholakale ukuthi ubedlwengula abesifazana kuchechi yakhe leyo so ke singazi ukuthi kumagaya kungahamba njani kodwa abantu bacela ukuthi bakithi akuyokukhangelwe ukuthi ukuhamba njani ngomnumzana lapha so ke sicela ukuthi lingene kuhlelo sixoxeni lapha sibonisane ukuthi kambe kungathiwani kunjalo mavelasi
kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu zvabuda pamusangano waitwa iwo nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe nhasi riri kuti iro hurumende ngaigadze komiti yekuti iongorore nyaya yekubhinywa kwemadzimai vanopinda mukereke yaprofet Walter Magaya yePhD Ministries vanoti iwo pane madzimai mazhinji anga ari kuuya achitaura iwo nyaya idzi dzekubhinywa asi pakazoonekwa madzimai aya vamwe vazhinji vacho vachidzoka zvakare vachiti vakange vachimanikidzwa kuti vataure nyaya idzi saka sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rasangana nhasi muHarare uri mubatanidzwa wemadzimai vanorwira kodzero dzevanhu vachikurudzira ivo kuti pave neurongwa kana kuti komiti ichange iri kutarisa iyo kuti chii chaizvo chiri kuitika mukereke iyi tokumbira kuti mupinde womuchirongwa uyezve kana muchida kuti mutaure pfungwa dzenyu onekai muchinyora nhamba dzenyu pafacebook page yedu yevoa shona makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tikufonerei tinoona munguva yapfuura pane vamwe vaRobert Martin Gumbura founder wekereke yeRobert Martin Gumbura Independent End Time Message Church of Zimbabwe mugore ra2014 vaGumbura vakawanikwa ivo vachisungwa uyezve pari zvino vari mujeri umo vachagara kwemakore 50 vachinzi ivo vakambunyikidza kodzero dzevanhu vemukereke yavo uyezve pari zvino vari kuchikurubhi maximum prison saka ndo zvimwe zviri kutarisawo veruzhinji kuti pane zvichaitwa here pamusoro penyaya iyi iri kuitika mukereke yePhD Ministry yava Magaya vazhinji vamwe vanoti madzimai aya vari kuwanikwa vachitikana vachinge vamhangara nyaya dzavo vowanikwa ivo vachizopiwa mari kana zvimwewo zvinhu zviri kufungidzirwa ndo zviri kuitika asi pindai muchirongwa mutipowo pfungwa dzenyu gidi
ye loko sikhuluma sibili ngokucatshangelwa ke ngabantu ukuthi kungabe kukhona akutsho ukuthi sokwenzakele khonoko ukuthi wayekwenza umuntu uyahamba egwetshwa nxa ukuthi kulecala elinjalo ahlala ke entilongweni nxa ukuthi ufumaniswe ukuthi wenza khonoko siyabona ke ukuthi kuloba uAdmire Mango besimcela ukuthi sikhulume laye isisikhulumeli sika Prophet Magaya nxa usilalele baba Admire Mango sicela uvule ifoni yakho siyazama ukuthi sikufonele khona manje kodwa kulabanye laba esibacelayo ukuthi bangene kuhlelo so ke asithini sinjalo sibona ukuthi singenzani kambe kulabantu yini kuFacebook esiyabakhuluma yini okwamanje marvelous uthi sibone ke uRuben Ndlovu uthi omama bazicelela ngoba bavuma zonke izinto so ngokutsho kwakhe lapha ke uRuben kuzobuya ke uJeff Maswanise uthi ngibukele bafowethu lami ngikhonapha uthabisa mbuyazwe lo Solar Wesley bathi lathi sikhona then uWesley uyakhuluma ukuthi omama balohlupho lokuzinikela kubaphathi bezinkonzo ukuthi ke bazihambise khona ngale sondela duzani kakhulu nalabo ababamba inkonzo. So khonoko ke yikho ukuthi kumbe sizwe ukuthi nxa abantu bangazisondeza, so sitsho ukuthi ke abafundisi babadlwengule kumbe hatshi singazithula bani khonapho.
Totenda vese varipalai feed yedu parizvino pa VOA Facebook page yedu yeshona. Tirikuona Kennedy Kuwara arikuti manero akanaka kwamuri. Mike Soranzi ndirikukuona hangu ndirikuno ndatenda. Trymore Shires Chayamano hanzi good evening, good evening kwauriwo. Patricia Sibanda Burawa arikuti good evening, I'm watching you from Johannesburg. Step Mugava Mutandavari arikuti good evening, Onias Nzua arikuwa iwe top fan wedu wepa VOA Shona arikuti ndapinda wo muri sei mose. Tatenda Nyasha arikuti good evening, Amos Gutsi Maganga and the devil is a liar, not prophet Magaya. Dr. Kurugito Amos. Amos kana uchida kupinda muchirongwa nyora namba dzako tigowane kuti chikufonera. Victor Rihonde arikuti call me ndobva vaisa namba dzavo. Wenga itembenuka anzi maswera sei tete ini taswera angu zvakanaka. Mike Sora aripana vanyora namba dzake na wenga arikuti ndifonere ndobva vaisa namba dzake. Bruce Chipadza aisa namba dzake ipo pano panache Chingwaru aripano aisoft namba dzake. Generali Munemo anzi thank you for the topic. Here is my number to call. Ndovaisa number zake. Agona nukuta vaisa shakari ni code number zake. Knowledge Chai Chai. And good evening. Aiwa good evening kwa uriwo knowledge. Amos Muganga. And please call me. I'm here in Botswana. Mpo Shava. And good evening. Sisi Mavi. Aiwa isusu tili wadi makadi kwa mburi koko gidi.
I'm told you for the caller.
Good. Mm-hmm. Hello. Hello. Hey, tukusaura na mai Musano. Tinofara. Tafataisa rombora kanaka tina amai netu Musano. Vesangano Rem Sasa Project. Ndo sangano rangariri kumusangano uyu. We Women's Coalition of Zimbabwe. Amai Musano, mungati itana nguruwe repanyaya ii kuti. Jafa ambasei kutitizo na mbatani zgoi we mazimai uchuya. Uchiti iyo pawani kwepachi gazi kwa komiti. Yekuti iyo ngorore shurukuitika mkereke ye PhD Ministry ya ba Walter Magaya.
Ndinofunga ruzhinji rwanga ruchitevedzera zvanga zvichiitika kumazuva mashomanini apfuura. Apo pakabuda madzimai achibuda sanhasi otaura kuti vakabatwa chibharo kana kuti vakabudikidzwa zvisina kufanira, asi pasine nguva madzimai wayo obuda zvakare akutaura kuti zvinogona kunge yanga iri mweya yetsvina kana kuti ndanga ndichinyeperwa. Isu tikazosvika pakuti asingarambi katichingoti madzimai anobuda sanhasi mangwana odzokazve achiti kana kuti ndanga ndichinyeperwa vachiwisdrawa matestes avo. It's not the first time this has happened. Tinofunga takambozviona gore rakapera kune vamwe futi vakaenda kukoti akapedzisira zvakare akuchema kuti anga akuda kuwisdrawa nyaya. Saka isusu tiri kuti chii chiri kumboitika, ndotatanga kuti tibatikane kuti pane zviri kuitika. Hakuna muprofita mumwe chete muno muZimbabwe, uye hakunazve munhu ane mari zvokuti madzimai ose angangonanga iye mumwe chete. Saka isu tiri kuti zvisinei hazvo kuti madzimai aya anogona kunge akati akuda kuwisdrawa nyaya dzavo, asi taakukumbira hurumende yedu kuti ngaiongorore kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Nokuti isu seMusasa tinoona takamboonawo mamwe madzimai ende vaingozoenda zvimwe chete izvozvo zvokuti vamboti tiri kuda kunoripota. Mangwana unozonzi vava kuti aiwa ndatova kuDubai handichada kuripota kana kuti ndatova kuSouth Africa, vamwe ndovaiti takachidzidzirwa. Takataurazve nemamwe vabereki nevamwe vasikana vatakaona, vamwe vaiti tiri kutyisidzirwa nemabhaunzi. Saka isu tiri kuti pari zvino hatizive kuti chokwadi chaicho chaicho ndechipi, asi tiri kuti nokuti nyaya vasikana madzimai ari kuramba achibuda achitaura zvinhu zvinhu zvakada kungotifanani, tiri kuti hurumende yedu ngaiite tsvakurudzo ikwanise kuti tikwanise kuwana answers kune zvose zviri kufundiswa nevanhu. Ndozvaita kuti nhasi tisveke pakuita press conference iyoyo, nokuti tiri kutichemerera kuti tikwanise kupindurwa pane izvo zvose zviri kufundiswa nevanhu.
There's also, you know, some people that have been saying, why has it taken so long for these women to come forward? You have been dealing with abused women before. Can you explain how the timing, why have women taken so long to come up and say, this is what has happened and, you know, would like it looked into?
I think people need to appreciate that even though we work under the umbrella of the Women's Coalition, we all are doing different things that complement each other. And so for organizations like MISASA, for example, we deal directly with victims. And so you cannot say the moment a victim comes in, you then want everyone to know that the victim will come in. We have processes that we do to ensure that victim safety and protection before we can even do anything. So I want to say that it would be a very unfair conclusion to say that nothing has been happening. A lot has been happening. We've engaged with the strategic leaders. What has not happened was to convene a press conference the way we did today. But I can assure you that a lot has been happening behind closed doors. So for obvious reasons, that we also wanted to give confidence to the victims to come up, but also to ensure that we do processes in the most effective way. But given Shazoitika last week, Jokuti Tuneita in a space of 1 week, Machubunai was a cousin, Iminda Kada in Mangano Mukota, this was a cousin, a papanya kuno watchibim. So that would be Pongoro to Shakamira.
Yeah, but in Makadaro, my son who again.
Yes, local Rapake, Ekumani, what is to Slovan? Who done Slovasam?
Yapilla
Kulunkuma Lovani?
No, I'm told.
Yeah, Toby, what is Jamta?
I want to end our Makaya, I come down over. Then the Ukoka could manage to eat news over. I've seen Dokar and they have under my desire. Kona lonke lengane le yamachuza leliba ebi nabazali bayo ebengathi bamsebenza yathi naye umzengulile kwangathi yaphele emoyeni manje sokuvela futhi laba abazili bayasho nabantu ubazengulile so ukuthi into eyenzakalayo nje sokumele kube nesinqumo esithathwayo adelesiye na umagaya or ibandla lakhe ngoba kukhanya ngathi lento uyivulele ukuthi abehlukumeza abesifazana nengane nje so ngibona kuyinto engaqondile le so kumele lawo umthetho udlale indima yayo lapho uzama kumisigwegwe ezimfanele umagwegwe ngoba khanya yena ngumuntu opowerful abakwazi ukuthi bamsondelele nje kuyena ubufakazi obuqinileyo so but manje sekuyacaca abantu sebebaningi lokho bemachuza ngathi ubufakazi buyaya ukuthi yaphambili uyaqina nje
kumela
naye athathele isigwegwe babona ukuthi bayamkhonzisa kanjani ngomthetho
ngodibona uzani kuyabuzokutheni umuntu onganike ubambe iBhayibheli lapha nguye okhulekela abantu ngokwenza konke lokhu ecina senza into engabe ifana le
hayi khona kuthi kuyabe kungayisi ukuthi ubambe iBhayibheli iBhayibheli yindlela yokucaca ngayo yena intoso yakhe ukuthi yile nto yokuhlukumeza abantu besifazane iBhayibheli nale bandla lakhe yindlela yokucaca nje ukuthi yena sekungathi ngikhulekela abantu but yena intoso yakhe kuyacaca ukuthi hayi uvamise nje ukudlengula kusho nje akusibona labo nje abaphabazelayo nje khona abasabayo ukuvele yathothi baningi abantu bafika mebhabo 10 or 20 asebadlengulile ngoba lapha kuyacaca ukuthi yena ucathe ngenkonzo nebandla lakhe lesesi ukuthi ngathi yena uyakhulekela mara hayi into yakhe kuyacaca manje ukuthi sekudlengulele
ye siyabakhulekele Mthobi ungathina lokusasa baba
yebona
Yes, so ke siyambonga kakhulu-ke ubaba Mthobi he says there's no smoke without fire
yes and it would be interesting if there are some people that are pro Prophet Walter Magai would also like to hear from you because I had the program earlier on Gibbs and I had some people coming on the program asking very pertinent questions also Mai Musanu pane vamwe vanogona kunge vari kuona oh there's a caller please hold on Mai Musanu Timbo tora caller hello caller
Eyo mali kwestamave.
Siri wadi tukusora nani uye zve muri kupi?
Nimutana mukoma Innocent Chingaya ndiri muHarare.
Ehe, makadi iko mukoma Innocent taura itinzwe.
Ewa tinofara. Munoona nyaya wa Magaya Prophet Magaya. Wa Magaya munhu waMwari. Chino itika kuti unge wawa muprofita. Ungochifananidzwa naJesu Kristu. Kuti zvipomerwa zvinenge zvichibuda. Pamunhu waMwari zvaifananidzwa nezvenguva yaJesu munhu aipomerwa pazvitadzo saka ndinoona kuwanukadzi senyika inenge ichitambudzika kune maprofitawo vamwewo vanenge vachiprofita muno munyika vanogona kuda kakurwadziwa nekubudira kwemumwe muprofita mumwe munhu saka vanokwanisa kushaga nyaya yekuti uyu muporofita uyu akuita mari kupfuura isi saka anokwanisa kumushagira mhosva yekuti akapara mhosva isiriyo
mm-hmm.
But iyo Mwari wanenge wachiziva chokwadi kuti munhu yaana mhaka yaakapara
aiwa mashoko nepfungwa dzenyuwo idzo mukoma Innocent saka imimi maonero enyu muri kuti panenge papindira zvemajelasi here nokuti tiri kuona asi madzimai acho vari kubuda vakati wandei zvii zvamuri kutaura enyu mukupedzisira
aiwa ichocho ichokwadi kuti pakupomerwa kwechimwe chinhu hazvireo tinongopomerwa nechinhu chimwe chete aiwa kunobuda zvinhu zvakawandisa sere kuti zviite uremu wochi nechakagadzirwa chinechitsvaga mari kuti tikati zvakati totsvaga zvinhu zvakati zvizobude zvine risauti yakati but aiwa tinongoti iwo Mwari vanenge vachiziva chokwadi
munotaura chirungu here timbobvunzai nechirungu tinzi
aiwa handigoni zvangu
allright thank you mukoma Innocent muve nezuva
rakanakaboeveasnit
okay babye okay Gibbs we have Innocent there he's saying that he feels that maybe some of these allegations are just coming from Prophet Magaya's adversaries those that are his competitors because they feel Magaya is doing better he's prospering that's his feeling about this case
Do you have any reaction to that, Ms. Musano?
If someone could see those are two things, he said, I could see a night to go there. I think she was to check a maza. I think they kept it. I'm a guy, I've a city home profit of Changam Zimbabwe. I've a city Zakari, even profit, I get a marican and Kurum Dirakularika. Chinotishamisa ndechekuti ivo vega ndivo vega vaita tsvina iri kuteerwa nenhunzi nemhaka yei ende ndozvaita kuti titi toda kuti press conference itsika hatina kutanga kuona maprofita akaita samagaya muno munyika variko vakawanda savo seiko vachitopomerwa nyaya chete dzokubata madzimai kana kwava kuri kwokuti ari kunzi ari kuitirwa magodo koseiko zviri kungonangana nevakadzi ndizo dzega here mhosva dzaaigona kunge achingopomerwa neavo vanenge vaine jelasi naye saka isu tiri kuti hazvinogona kuderwa kuti pamwe zvetiwa ari kuitirwa godo asi tinoda kuti zviongororwe tigoziva zvechokwadi kuti aiwa uri kuitirwa godo asi kana wakamboona vamwe madzimai akabuda zvinotinetsei kuti unzwisise kuti chaizvo chaizvo chii chiri kuitika uye kuti munhu akadai anoratidza kuti haana pane vamwe wekuti unogona kuona kuti uyu angangova nemaevil intention we have had a mixture of women coming from very different backgrounds. So if indeed it's a case of jealousy, we want that to be probed and I want to underscore the fact that this is a serious cause for concern. And it needs to be investigated and we are going to be following with keen interest. And the said chitaura kuti aiwa ari kuitirwa godo saka tinoda kuti zvionekwe kuti ndiye wazonyanya kuita mari here tinoziva vamwe vane mari kudarika vamagaya seiko ivo varivo vari kuteerwa nenyaya dzakadai
tiri ipapo tomboti pane mamwe madzimai vari kuona chirongwa chenyu ichi vari kuona zvakare kuti mi muri vemusasa project vanofanira kuita sei kuti nyaya dzavo dzinzwike kana vari kudawo kuuya kuzotaura kuti inini ndo zvakaitika kwandiri uyezve vazhinji tiri kuona kuti vanenge vari kuti vari kutya nekuti panenge patori ne some kind of setup iripo yekuti ukaenda kunomhanara zvinozodai zvinozodai asi kana munhu achida kuuya kwenyu kumusasa ikoko anofamba sei
isusu tiri kundo zvimwe zvataitira press conference kuti madzimai vanasikana vaone vakasununguka kuuya kana kumusasa project ndichapa nhamba yangu isu semusasa tine dzimba dzavanochengetedzwa vakasununguka ndinoziva vazhinji vaiti tinotya tinozoterwa nemabhaunsa tiri kutrekewa uye system because kana ndichitaura system vanhu vari kutaura kuti system yose has been corrupted zvekuti chero ukabuda ukaenda pamapurisa usati wambopedza kuita ripoti yako vamagaya vanenge votoziva ndozviri kutaurwa nevanhu usati zvokuti ichokwadi here kana kuti manyepa saka isusu tiri kuti semusasa sinungukai kuya kwatiri tichaita kuti mukwanise kunoripota nyaya dzenyu kana muchida kuripota nyaya dzenyu uye kana muchitya kuti muchateerwa isu ndo basa redu rokuona kuti you are in a place of safety. This is why we are there and we are calling on women. If there are women out there that have been violated, we will provide safety and security, but we also ensure that we hand hold them throughout the process. But
Aiwa mashoko makuku. Maybe before we let you, well, we're still going to keep you on the line, but I understand we have a caller. But I would like to come back to you after the caller to talk about the safe houses, especially.
Yes, yes, Tateke, utabengwa, osekwane, baba, utabengwa kunjani?
Ngiyaphila kunjani lanto?
Siyaphila kakhulu ke umnumzana Tabengwa, ungathini kodwa?
Ah, udaba lolu lunzima kakhulu lolu okwinto lokho okwenziwa ngumagaya nxa kuyikuthi iqiniso kodwa abantu labo uhlupho lwabo okwenza ukuthi thina singakholi ukuthi into leyi liqiniso yokuthi bona bathatha isikhathi eside bengaphumelanga egcekeni ukuthi kwenzakala njani so kathesi asisakwazi umpe njengoba umumo welizwe sunzima sebefuna imali
so wena ngokubona kwakho ubona zani ngabahle baphume egcekeni bathi siyenzwe lo
ngabe bahle baphume egcekeni ngesikhathi kusenzakala ukwenzela ukuthi kuhle kutreswe khonapho kusanda ukwenzakala manje kathesi nxa sebekhona sebephuma kathesi okwento kwangikhona yazokuletha ukuthandabuzo okuthile
so wena uya phambili ubonani kumele kwenziwe
kumele ukuthi ababe bevele behlangane nohlupho olunjalo bahle baye emthethweni ka-1 masinyane kungakabi nesikhathi eside njalo laba abantu nxa kuyikuthi yikho abakwenza bona laba abanjeabomagaya banemali xa kuyithi into abayenzayo kuyakumele ukuthi bahle bavalwe ama-church abo lawo ngoba kuyasitsho ukuthi abachumayeli ilizwi likankulunkulu kodwa bafuna nje ukuthi bakholise kwalapha emhlabeni
hayi siyaba kakhulu ke baba Tabengwa ungathini kusasa
kulungile tuwembonge kakhulu
ya so Mr. Tabengwa is saying that you know what is troubling is that some of the victims took so much time to report. He says it's better maybe for somebody to report instantly when they are facing such problems. So he says maybe it's because of the economic situation or something else, but he believes that maybe the way forward is to investigate this issue thoroughly, and then if Magaya is found guilty by the courts or whatever, they must shut down his church.
Ai, wapaka omarigate, nde kuna kola, hello, kola.
Sisima vi, magasimba.
Ai, wanda, kasimba, tukusora nani uye, shwe murukupi.
Mutana na makori ku South Africa.
Taurite inzwi.
Ine angu ndo rangoti kazhinji hapana utsi unopfungaira pasina moto. Apa pane nyaya apa kuti akadzike kutanga for sure. Kune akambobuda kuma WhatsApp achitaura taura akazvikapedzira anenge anga kutombofonerwa nana TB Joshua. Anenge akazobhadharwa mari ndobva zvanyarara ndobva zvauya futi ipapapa kureva kuti pane nyaya panoda kutoongororwa zveshuwa ende vanhu iva vanotozviita ende ichokwadi vanotozviita because kune ambotaura achiti munhu wamwari wati 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 ichokwadi munhu wamwari asi munhu anotosanganawo nemuedzo Jesu anga ari mwana wamwari Magaya mwana wemunhu haasi mwana wamwari Magaya mwana wemunhu saka miedzo yaakasangana nayo iyi itori mudiki pere yakasangana najesu nau inonetsa ndeyekuti vanhu vanenge vachinamata ikokoko vanoita kunge vakaitwa brainwash kana kuti chichi vanenge vakutonamatawo futi Magaya iyeye pane kuti vanamate mwari vakutoona Magaya watosingi mwari saka zvinoda kuti tinyatsoongorora tirege kungoshandiswa nesu vanogorawo kuti ngodaro vakutoshandiswawo tinongoshandiswa nesuwo munhu achiita mabasa ake erima asi vanhu vavari bhizi kuimba vachiti vari kunamata mwari asi ari kuvatungavirira akomana sori iri mhombwe saka hazvina kunaka zvakaipa izvozvo unogoti nyepera mwari wacho waukunamata apa kuti nyepera vanhu zvakaipa kokomana ende utsinyo wakaipa wari kuita.
Tumbonoti imomo South Africa takaona nyaya ye vaninzi amatosi kana kuti kudii kudii yakazofamba sei yai
inonzi yavanhu
yevamwe pasta vakange vachimiswa mudare vachinzwa
pasta wavo pasta vamwe avavo inenge ichiri ngori ko kumakotsi but inenge aisati yanyatsopera ichiriko kuenda kumakotsi because dzakabuda nehadzi dzacho dzichitaurwa zvakawanda wanda akaunti ndonhau dzinoitika dzekuti vanenge vanozoterwa because munomu makaipaka because vanourawa unovapfuti dzakawandisa munhu anogona kungo saka pamwe vakatretenwa kuti bva wangozonyararowo vanenge vachimhangara vaya vaya hauzozivi unongozoona kakungoti zii kwacho kutadza kuziva kuti zvazofamba sei.
Aiwa tinokutenda iyi hatiradzi muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka
kwaaiwanenomu. Alright, ndinotenda chaizvo murambe muchitifonera.
Aiwa tinofona chirongwa ndechenyu ichi. You have a caller?
Yeah, what is starting your caller usecingweni kunjani ke khona pecingweni?
Sakubona baba Gives Dube kunjani lapho?
Siyaphila mfundisi moyo kunjani?
Hawa ngikhona long time man ngilanga
sokuyisikhathi sibili soke ngamafutshani ungathini ngodabalolo akula abantu sibe bane
ya uthi ubingile abalaleli bonke studio sena wabukeli ya into ekhona ya baba njengekuthi njengabafundisi into efana lezi sihlala sizibona into liyakaba uWalter Magaya the way sibona ngakhona the way sizonga into yokuthoma sazi ukuthi abantu baningi into mayenzeka kaniningi vaya blema abafundisi vathi abafundisi iyo vanenkinga mara into efana le uyibona ngakhona sazi ukuthi nyamhlanje smart pillar masandaza kune competition yokuthandaza the way standards ngakhona even nini ukuthi abanye abantu vaya khona ukuthenga abantu even kufana nendaba leyo yakaba wabo Magaya angicho ukuthi iqiniso or cha amala mara ndingibona ngakhona into fana lezo uyothi ukuthi kune something into yenzeka ngaphakathi inabanye abantu athi bathengile amatombozala ukuthi akhona ukuyenza njalo ngingekuthi bafuna ukuphosa igama lakhe emadakeni into fana lezo hlala sizibona mhlana emalanga ngathi bafundisi ukuthi sometimes abantu omunye akufuna futhi lapha ukhona ngelinye amalanga uwe phasi so izinto fana lezo hlala sizibona and futhi enye into ezithu kuyayenzeka futhi nako konke sometimes abafundisi abantu besimama baza kukithi kuna bafundisi abantu besimame baza banezinkinga zabo zonke batshela thi nabafundisi zinezinkinga sona sona so mara ekugcineni sazi ukuthi abanye abafundisi abacinanga kangako uthi kuthi mhlawumbe ekugcineni ugcina afuna so umuntu ofana leyo so into efana leyo ifana ukuthi ma umuntu maye esibhedlela ayobona udokta maybe umuntu wesifazana uyofika udokta amu-checka yonke the way ayenza ngakhona maybe udokta wendoda u-checka umuntu wesifazana mhlawumbe ngesikhathi maybe umit ufika amu-checka into fana lezi awuthi ukuthi ma umuntu ma umu-checka ugcine so umthande so izinto fana lezi ziyayenzeka kuna abanye abafundisi kuthi sometimes bagcina baende into fana lezo mara kuna le yakaba wamagaya angifuni ukuthi ngithi iqiniso sihlala sizibona kuthi abantu bayathengwa amatombozana ayathengwa wathi siwazana ayathengwa even the way ubona ngakhona uthi ukuthi even abo mama labo bakumhlangano loyo uthi ukuthi sometimes baright vele ukuthi bakhona ukuthi into vele bayi-investigate bayibona ukuthi injani mara the way ngakhona akusho ukuthoma into yakaba wamagaya sayenzeka
fomyanyamalala
so sazi ukuthi abanifundisi thina esikhathi esiningi ma into iyenzeka abantu bayathenga abantu ukuthi mhlawumbe umuntu ayenze fana lezo mara ngenye indlela kuyenzeka futhi uthole ukuthi abanye abafundisi vele abacinanga ma wabona abafazi babahle bayabafuna so into efana lezo azisizinto ziright izinto zifelisa igama labafundisi izinto ezifelisa igama lethu sinamathanda zithi kunabafundisi baningi abanye balalele nje kufa ukuthi abantu siziphathi sibe nemoya wokuziphatha ukuthi
ma
bazibaza kithi.
Siyabonga kakhulu ke mfundisi moyo ungathini lokusasa baba.
Ndinotenda ngibengikhuluma ukukhuluma ngesona 2 minutes.
Taura yenyu tinzwi.
Ndinotenda makadiko teke ndinoda kutaura nechiti kumhuri yeZimbabwe tinoziva kuti zvinhu zvakafana izvi zvinoitika mukati mokuchirarama anitoda kutsigira baba Magaya sevafundisi yosangana yakafana iyi pane yava baba Magaya ndinoti zvinhu zvafika zvinoitika zvakawanda tiri kuona kuti maonina ndikita pane yakafana iyi yemurumo uyu pane nayo kutengwa pane nayo game ipapo nyekuti nhasi uno kuna vari kwatiri kuita sekunyeye kunyika izvo tiri kuzoona kana kuno kwachiri South Africa pane inonzi competition muzvinamari zvekuita vanhu kwakati nhaye katitika inenge ine competition mukati kwati vanasikana ivavo vanenge vakarotengwa nemwenzi kuti kana nhaye yakasvagiswa muchazozinzwa kuti chakaitika chichokwa chakaitika nhasi kunzi kuzva uye pamberi vachagugura vanenge vakuramba sakuti zvimwe zvinhu zvinonga chiita tozogachizoona mukati mekuna vatiita asi zverimwe divi vafundisiwo handiri kuti tivamirire dzimwezvinga vafundisa tosangana navo tosangana vafundwa kwakawanda vane vana vamaitira asina kunaka akaipa zvikuru nekuti vanechidzimai vanouya kuvafundisa vachitaura mapurobhemu avo ose anoitika mukati medzimba dzavo kudarika varume bozi varume vataura vanofa vakadero saka vamwe vafundisi kana tichinge vanhu vauya nezvinhu zvinhu nezvichemo zvavo vanobva vatova advanti saka tiri kuzva kuti kana tiri vafundisi ngative vanhu vanofamba nenzira yakanaka nzira isinganyadzisi nekuti munhu mudzimai unouya achiudza mufundisi matambudziko ao nokuenda kuchipatara kuita vakadzi aito tsokwa nadhokuta kana ane nhombo chichii anosvika achisangana nadhokutawo murume obva mucheka achimutarisa oere kufundisa vamwe madhokutawo anokwanisa kuti apindwa nomweya wakaipa saa tiri kuzva kuti vafundisi ngatibatei nenzira yakanaka nzira isingagoni kuzoti mhurisa kumberi tisagona kuva nebhegi rekodi senhau yamanga vachibvunza yapasa kufana nomunhu wesouth africa yemusikana umweya zvakaitika inyaya yekuti vanhu vanotengwa ndodambudzwa tinaro nhasi vafundisi vamafundisi vanotitumira vanhu vatengwe kuti vamwe vafundisi vasvibe saka ndino mashoko iwawo tirongotenda kuti mwari dai akatungamira kana chiri chokwadi chokwadi chibuda hatigoni kutsikira chidzira chakaipa asi kana dziri nhemawo vanenge vachireva nhemawo vanofa kuti vagoni kusungwa nokuti hazina kunaka kuti vanhu vasvibisita remunhu kuti akarepwa avo vanhu vanosvika vashanu tikarepwa nhaye yakafanana ii nhau isingakurudziriki nhau isingatendeseki asi kuti zvinenga zvine vamwe vatungamiri mukati nhau dzakafanana idzo ndotenda zvikuru marudenga tiri zvakanaka remuri sezimbabwe muropafadzo matimana amen
amen aiwa maita basa chaizvo Gibbs I think you have a caller before we go
no Mike Mike unjani kunapo ke ecingwani
ndiyaphila ndinjani basarani
ndiyaphila kakhulu isibo ngombani baba
Nkhumalo
ye Nkhumalo akutsho ukuthi ungathini ngendaba le
indaba kamagaya le kufanele siyibuke ngamehlo amabili ayelilodwa sekungenzeka phela uPius Ncube naye wake wathinteka futhi kwezepolitiki wayithola sesenkingeni sekungenzeka futhi ukuthi kukhona unyawo lwemfene khona bayenza abafundisi angisho ukuthi abafundisi bangcwele bonkulunkulu nala e-South Africa baningi abafundisi abayenzayo lendaba yokucindezela amantombazana abafazi bagcine besesaba badala umuntu powerful kakhulu manje awamripota kungenzeka kukhesi ugcine sifa kubi besabe nokuripota into ezifana nalezo bayethuselwa ngoba bakhola ukuthi lo muntu unamandla ngumuntu kankulunkulu unamandla kankulunkulu ngoba uyademonstrata le power yakhe lapho ebandleni and they believe that so bagcina besesaba ukuripota futhi bakhona abadlala ama-trade kunamathepha abantu abafuna ukuphekela phansi igama lakhe yena ngumuntu wenyama naye kungenzeka ayithole sengiyekile wangena esilungwesi engahlosile ngoba basuka bekuthethile babe sebesiza la mantombazana kuyena naye engabhekile agcine seyithola seyifakile
hawu boni ke Khumalo
elilodwa ngoba kungenzeka kunepolitiki kungenzeka ukuthi kuwakhomenta kabi kulezo zombusazwe naye thona sebemgadirerisaizi lapha
hhayi kunjalo ke Khumalo sibongile kakhulu ungathela kusasa ube nempilo mpela vikehle
okay
so that is Mr. Khumalo is saying that people must open their eyes on this issue because it could be the other way around maybe this guy is very innocent or very guilty so he says that's the way to look at it
I think that's the same thing that the Women's Coalition is calling for the committee to investigate. But we have a caller before I go to my infano. Hello, caller. Hello, caller.
Hey, Dede Mavi, Magadi, Magadi.
Wadi, Tukutora, Nani, Komuri, Kupi.
Mkoma, Borambe, Timi, Yaga, Roa.
Ya, Taurai, Timi, Mkoma, Borambe, Timi, Yaga, Roa.
Ya mukoma ite dei nyai kai dai. Sokwari chinere chinipa, sokwari chinipa. Sizoitika manje, kuna nemari anonisa kubasa. Nekuti vasikana vanenge mangara. Right. Vaitirwa mari pa table. Saka rega kunzi kana yeuka mangara kana nokoti, haona chaunounyinya. Asuka piwa mari akuzi vaimba, angarambe chiti.
Saka muri kuona unge papindira nyaya dzemari apa.
Hakusi kuZimbabwe haasi magaya chaichiri kuzambia kutori nenyaya dzakafana izvozvo. Maprofita ese anopesa ita izvozvo.
Saka poitwa sei?
Chinongodiwa apa wemusasa prodziribinga waite mainvestigation vaongorori vakasimba vanogona kudzikedza nyaya inobuda nyaya.
Aiwa vatori pano regai tibva taenda kwavari tinokutendai mukoma muve nezuva rakanaka.
Musi mishoda mukoma jonga vese bhora bei kuti bhora hakuchandifonera sei wedi we.
Aiwa vachafona muve nezuva rakanaka bhora mberi timu yakabaira. Thank you so much. Amai Neti Musanu, if you can come back on, I'd ask about the issue of safe houses. For someone who's listening right now and has a case and they would really like to report but are scared to come through, tell us a little bit about these safe houses.
Thank you very much. I'll start with our 24-hour toll-free line, which is 0808-0074. You can call anonymously on that number, and someone will be able to assist you. But you can also call on that number, and you'll be referred to the nearest safe houses near you. We have safe houses across the country, and if there are victims that are not feeling safe and would want to come out and report, we undertake to ensure their safety.
Your line is going up.
I think your line is fading out. My Msanu, hello. She had mentioned that she was actually traveling, so maybe that's why. Hello, my Msanu. I think her line is fading out.
Maybe this has gone, right?
No, she's actually traveling, but let me read some comments here. Thank you, my Msanu. Arthur Jimson, ari kuti pane musikana aive kuno kwandiri. Anoti iye akambo wonana na vamagaya. Nichaverenga kunyora kwa itana kuti azviverengeke. Ari kushanda ku office kuno ye ku Cape Town ye yada. Fraser Chicks Nathan ari kuti top fenwedi ari kuti makadii hama dzangu nemi vashamarari isu kuno tiri wadi. Avati, I agree with Dabengwa. The comment that was made by Dabengwa, one of our top fans, the Fraser Chicks Nathan, I agree with him. Chenamo, Chemutengwende. This name sounds familiar.
Yeah, we're the minister, Malaki.
Yes, and he says, Magaya Arambirwe, Nyaya Zake Tinazo. Dr. Akurukita, Chenamo, Chemutengwende, Aripanap. Top fan with Watson Mtawanza, I'm watching you from South Africa, Bruce Chipaza. Please, ndifone rewo kani. Ndoda kupinda pachirongwa, mkoma Bruce Chafona. Nicholas Chidava Gwara, anzi zvakango maso, but ukaona nyaya, zava kubuda seizi. Panika chokwadi karipo. Wenga itembe nuka aripano, Noa Odondo, alikuti mahobi egudo, oda kutota manje. The net is closing in, says Noel Dondo. Fraser Nathan Arkuti Ayaz ko Ivo Vaimbo VP. Ha, ndopa noneta, even chiri chokwa adindiani achabadala mapurisa for those investigations because our government doesn't have that kind of money. Kennedy Kwana Arkuti nyaya ya vama gaya inoneta. Pane nyaya, chinoneta ndeche kuti why Ivo vama gaya vari kupomerwa nyaya ya madzimai amongst all prophets vari muZimbabwe.
And we've got some other people coming in on various Facebook pages. Remember, we've got VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. So in the Ndebele Facebook page, Usamanyanga Mutare Mukwebo says, if you fight Makaya and win, I'll give you the whole world. No one fights the servants of God and win. Then he says, call me right now. We are going to try to call you, Samanyanga. And then we've got Kulisani Maposa, who says, Mr. Samanyanga, let investigations be done. What is hurting you? And then we've got Austin Ngube, who again, Lalele, before it is changed to Johannesburg, Rutaport. Who's a way again? Utaiman Moyo, who's in Kona Lapage, Oxford, UK, Lalele Tube. UPT says, what if a perpetrator phoned in disguise in order to find out the location of these safe houses? And Rupen Lovu says, I'm watching. I guess we've got a caller, right?
Yes, I understand we have a caller, but I didn't quite hear.
Yeah, caller, kunjani?
Yes,
I'm here. I'm here. I'm
here.
I'm here.
Ya mina ngombono wami ngiyabona ukuthi abantu ngeke bakhulume into engayifika.
Mhm.
Ngeke abantu bekhulume into ngani ngamafungafunga.
Mhm.
Siyabe yiqiniso. Ngiyabona ukuthi into le uyenzile makulo umprofiti lo.
Mhm.
And ungasimangazi ngoba kulotshwe ke ngiwadini ukuthi bakhona abaprofiti bamanga.
Mhm.
Eh, so and ungakubheka kahle lalo umprofiti walapha esikhathini umothoso and bebekhona abantu bebemela ukuthi yena akakwenzanga kodwa yena ikhona futhi abathi ababanjiweyo nguye lo mprofiti. So abantu bangamaneli bangayayali ukuthi mhlawumbe ngabe kukhona ongayisikho kodwa-ke mina umbono wami bona ukuthi angabe kwenzi
Okay, ubona ngani? Yes, sizwa abanye abantu besithi omama laba sebaphuza ukuthi babike kulokho okwabehlelayo. Kambe ngathi ngakhona.
Angeke bakhuluma manga omama laba. Ngeke bakhuluma manga. Mara ngayise yase yasindela khona ngathola ukuthi impela into yenzile. Ukuthi noma bathethe isikhathi eside ukuthi bakhulume akutsho lutho kodwa mara okwenzile. Iyaphuma iqiniso kuphela. Abantu bangamangali ukuthi ngoba kuthiwa umprofiti zinengi iy'thethe ezinenge ezingaso zikaziwa. Zinengi iy'thethe ezingaso zikaziwa.
Akuyabona.
Zamasalamusi lezi yabona zifuna imali. Izivele ezigcina zimelana nabantwana babantu. Omama koko wathi. Ya.
Hayi, siyakuzwa Ndlovu ungadinalo kusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
So there is Mr. Ndlovu. It's like most of our callers, you know, he's saying there's no smoke without fire, you know. That's all. So then he says, you know, in most cases, women don't lie.
Well, there is somebody here who differs with the caller. Silvanos Muzoro Zihans. I don't have time to talk about these allegations about Prophet Magaya. He's speaking on our Facebook Shona page. When I have more than 5,000 reasons to celebrate his life in our time. So he totally believes that the Prophet has done nothing wrong. He says he's there to celebrate him. And he has no reason to believe these allegations. But I understand we have a caller. Hello, caller. Hello.
Hello, Magadiko.
Tiriwadi. Tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiva makwati kumhondorongezi.
Ya, mombodzosera volume yenyu pasi mbijana nekuti tirikunzwa iyo ndirikuzvinzwa ndiri ikoko saka imatisha kunzwa imanje. Hans and Silvanos Muzorodzi, even Joseph was sent to jail for the rape that he didn't commit. And the evidence was there. Ernest Chikodza, Hans, and Kubowa, Kwazo, Vanvano Mutevera, Avakajgiswa, they don't even see Jirguitika. Guys, let me warn you. Let me warn you. Sianai Nekuchakana, Nevanu, Vemashura, Nguairi, Ichipera, Chakaimwari. Achawanikwa, Dr. Okurvita Varipanap. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tau writings, Gundakunya Sokunswe Manch.
All right. Yeah, in any tender and a Zangu Nana Maila Nichirongwaichi, but Vapunga Funga Zukutiova Chaguru, the Piping Chaguru, Kuti, Zi, Chokadi Zukumbonia Tika. Kuti, Zinizo Zi, Snodaro Chitika, Zi Chokadi. Ndinoona madzimai even tikapinda mushoko ramwari imomo madzimai vagara midziyo midiki vanonyengetedzeka nezvinhu zviduku duku so kana nokuti havasi maprofita akavaisa vatiri kuti maprofeti maprofesa profita munhu anotya mwari wekuti nyangwe akaingwa nemunhu kadzi anotanga kurangarira kuti mwari vanozoti kudii kwete kuti vanhu vanoti kudii saka maprofita acho akawanda kune vamwe vakaita zvechiprofita izvi nokuda kwezvekutsvaga mari vamwe otherwise haisi mari haasi mwari anenge achitodi achimuonesa kana kuprofita kwacho
nokunongera mishonga yanenge achishandisa. So inini ndani chiti dai vanhu vanotenda muna Kristu vaziya kuti Mwari hakusi kuenda kugungano kwakawandiwa kana kuti kuri kuitwa mashiripiti kana kuti kuri kuitwa zvimwe zvinhu. Vanhu ngavamanyitsvaka Mwari, uye Mwari anonamatwa newe iwe wacho, kwete kuenda kuna prophet. Prophet haasiri anokubatsira, anokubatsira ndi Mwari.
Mashoko makukutu.
Enderana kuti ipapa apa dai zvaitogoneka zvechokwadi ngapatsvagurudzwe, ngapatsvakwe ipapa apa. Ini kuona kwangu muono wangu zvambotaurika sei, zviri kumbobuda sei, chii chiri kumboitika, pane zviri kuitika zvechokwadi.
Munharaunda yenyu kwamuri ikoko zviri kutaurika here? Vanhu vari kumbogara pasi here vachitaura zviri kubuda izvi?
Zvemurume uyu?
Ehe.
No, but ndichiri kuyeuka last time pane imwe nyaya yakatombobuda, akatombeta saa akatombosungwa. I don't remember akazonobvisa mari dzechibatiso, handizoziva zvangu kuti akazonotongwa ikazonyatsopera sei. Akandiona zvekuramba zvichidzokorora, ende ichokwadi izvozvi panogona kunge vanhu ivava zvechokwadi zvanga zvichiitika, but then paanobuda achinomhanyara paata ombva apuhwa mari kuti no, ndakupa zvangu mari yakadai, mari yakawanda. I know vanhukadzi, vanhukadzi shuwa shuwa, even tikapinda mushoko ramwari zvechokwadi, midziyo midiki vanokanganisika nokurumidza. Munhu wamwari anotya Mwari, anoziva kuti zvazviite. Sana Joseph akaingo nemukadzi waPotifa akaramba akatiza. Ndozvinoda muprofita izvozvo.
Aiwa, mashoko makukutu chaizvo. Muchingotipa mashoko enyu ekupedzisira kana pane vamwe vakateererawo, nokuti ndaona matsigira madzimai asangana nhasi vachiti kuve kuine komiti. Ko mumbopaiwa mazwi mashoma shoma kana paine vamwe madzimai akawanikwa achisangana nedambudziko riri kutaurwa iri, kuti vangaita sei semaonero enyu?
Right, inini ndaandichifunga kuti kumadzimai kana varipo zvechokwadi senyaya iyi, ngavasatye kuti vataure. Ndo zvinogadzirisa zvinhu izvozvi. Izvi zvinovigiridza chakaipa, ende zvinozokanganisa vanhu vakawandisa. Vamwe zvechokwadi umwe anenge abva mbamaka achida kuti anobatsirwa, but unosangana nemiedzo wakadai wotadza kuukunda. Saka ini huridziro yangu yanga iri kumadzimai kuti vedu wei, kana tichiti tiri kuenda kumakereke kunonamata ka, kana zvaita sezvizvi, ngavasatye kutaura. Even kana dai vakapuhwa dzimari, ngavarambe vataure chokwadi chiripo. Ende ndinoti zvangu kuZimbabwe yose zvayo, kune kana paine vakateerera pari zvino, Mwari haatsvagiwe kumuprofita. Mwari anonamatwa newe iwewe. Kuve chokwadi, kuvimba kwako pamberi paMwari nekuve so honest pamberi paMwari, izvozvo ndo zvinokurira even miedzeno yakwauri, ndo zvinokuponesa. Izvozvo ndo panowanikwa umwari hwako ipapo. Andinogona hangu kubatsira vakune kana paine vakateerera pari zvino.
Aiwa, tinokutendai chaizvo, manyatsotaura mazwi makukuti, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, ndinokutenda isisi mazwi maita enyu. Mangwana mutifonere zvakare.
Orait, aiwa, chirongwa ndechenyu, tinokufonerai zvakare. Asi ndikunzwa kuti nemumwe kola zvakare. Halo, kola.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naArthur, ndiri Cape Town.
Taurai tinzwe, mukoma Arthur.
Inini maonero angu panyaya iyi, munzi ai mari pasina chironda.
Taurai tinzwe.
Ya, kunyange zvingazi hongo, tingati pamwe kune vanhu vari kuti vari kunzi vari kubhadharwa. Ya, zvaikona kuti dai vanga vari vanhu vaviri vakauya vachitaura senzira idzodzo kuti inini ndakadai so mangwana wofuma kuseni voti aiwa ndange ndapuhwa mari, zvainzwisisika. Zvino nyaya iyi yatova nemakore anenge 4 if I'm not mistaken or 5 kuchikwabuda vanhu vechikadzi vachiti inini ndakanzwai vamwe vacho vanonzi vakafa, kwanzi kwabuda mumwe onzi ndakanzwai panotori nemavhidhiyo, pane maaudhiyo. This is too suspicious, it's too much, to be honest with you, it's too much. Because aizvisiri kuitika kune vamwe mafundisi nehuwanda hwakaita maprofeti kuZimbabwe, sei ivo vari vega. So it means zviri kuda kuti mamwe maprofita ese ari kuZimbabwe akabatana vakati tidzikisei vamagaya pasi, sezvazvakureva. Ini maonero angu nyaya iyi, aiwa, yakakura.
Aiwa tinotenda chaizvo. Pana Silvenos Muzorodzi ari kutaura iye kuti ari kutsigira Prophet Walter Magaya daita kwanisa kunge tambata ari pa South Africa po. Silvenos Muzorodzi timbonzwawo kuti iye sei ari kuona kunge Prophet ari kuti havana nyaya kana akazvitarisa ari kuti iye ari kuvaenzanisa nevamwe vemubhaibhiri vakambowanikwa vachipomerwa mhosva dzakadai.
I guess we'll put on the caller after.
Hello.
Hello.
Hey, Makadi, tukutaura nani?
Na Miss Mbire.
Oh, yes, yes, yes. Sorry, sorry. Hey, ai, watafara kukuona ipachirunga ni kuta tukueza kukubatai. Motipao kuti nastaona mchita chirungwa, mchiti paitwe komiti kuti iyo chechi ya vama gaya na iyo vama gaya waongori rozuizuru kuitika. Sei mafunga kudai.
Chiri kunyanya kurwadza inyaya yakanangana na Magaya iri kupomedzerwa kwavari.
Mhm.
Asi chinonyanya kutibata ndechekuti nyaya yaMagaya iri kuramba ichienda pamunhu umwe chete ichingoramba ichidzokororwa. Asi kana yodzoka yozondonzi haipo nyaya iri kuuya nomutoo umwe chete. Ende nyaya sexual abuse inyaya pamutemo isingabvumirwi yekuti haisi nyaya yekuti kana mukangonzwa munongoisiya yakadaro. Inyaya inenge ichida kuti iongororwe kuti chii chinenge chichiitika. Hongu pane nzira dzimwe dziri kuratidza kuti dzinoda kundovachenesa, but nzira dzacho dziri kuramba dzichingofanana, zvobva zvatipa pfungwa yekuti chii chiri kunyatsoitika. Ngatimboongororai kuti tione kuti pane zviripo here zveshuwa, kana kuti vari kupomedzerwa here, kana kuti kwete.
So what's the way forward after this press conference? What exactly, what steps are you going to take or have already taken?
What we are planning to do is we need to have the stakeholders that we have approached, because we have already written to the police.
Mm-hmm.
We have also written to the Gender Commission.
Mm-hmm.
We have also written to the Zimbabwe Human Rights Commission, but if you also noticed, our press statement also spoke to our call for the Anti-Corruption Commission to look into the case.
Mm-hmm.
So we are going to follow up with the different stakeholders to say what is their position in terms of our request for them to start an investigation on the Prophet.
Mm-hmm. And what kind of time frame are you looking at?
We want that done like yesterday. To us, it's just long overdue. A lot of other things have been happening, and we've been trying to find out. And, you know, just like everybody else is saying, to say, because people withdraw, there is no case, and all. It becomes then very difficult for the women that then report the cases, and tomorrow they then withdraw the cases. But what we are saying is, as soon as possible, we expect this to be done, because it has taken long, and
mm-hmm.
we can't wait to have more and more accusations. If really the abuses are happening, this is not right, because
mm-hmm.
it will still be going on.
Mm. Thank you very, very much. I'm not going to take up most of your time. As you said, your time is a bit limited today, but if someone has a case to report, where do they go?
They can go to the nearest police. But what we also committed as the women's coalition is that, because we have had cases where at times women are not even comfortable with the police themselves, we have committed to say they can come to us, and we help them the process, and they report, and we take them through the process as they report the cases to the police.
Thank you very much. You have a blessed day, Gibbs.
Yes, we've got a caller on the line. Baba Mjonga, kunjani?
Hello, Pete, kunjani, Baba?
Yeah, pose amafutshane kulapha ngoba isikhathi sesihambile, Baba.
Yeah, into engiyibona lapha mina ukuthi yazi ukuthi akunuki kungoswanga mfowethu. La kukhona, I think investigation must take place, then it's your power like after that.
Yeah, when I was about Puma Land, go to one
of. I think I'm Wapu, why did I proceed about these days? Windows are always in that very cup of cooler. I could open to the Papa's one bathers, the one to something.
I guess.
What is the trophies in the way?
Hayi, siyabonga kakhulu ke baba Mhlongo, wathi nokusasa.
All right.
Sorry, we're out of time. I think we have to leave it there, Marvelous. We thank our guests this evening, Ms. Ronica Mumbiri and Ms. Nati Musanu of the Zimbabwe, of the Women's Coalition Zimbabwe. We also wish to take this time to thank our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
I would like to also thank Mrs. Nati Musanu of Musasa Project and Ronica Mumbiri of the Zimbabwe Women's Bureau, all under the Women's Coalition of Zimbabwe, and also all our valued people who were actually live streaming with us. Grace Nyika, arikuti kunyepa uko mashaya basa. Vakadzimi, he's on the VOA Shona Facebook page. But let's meet again next week. I'm Marvelous Mhlanganya. Who is the